Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight, crew. Let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Namhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba Mnangagwa, upresident phela umongameli Tautuna, ungene embusweni ngoNovemba kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe ngena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba kabalayo imsebenzi bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa, njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobubelo yini osobuthe baba khona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe. Ndonyaya ya tikukurukura nezvayo pano apa hama dzangu, nhasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako here yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovemba. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndomvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mutereri. Hello, Mutereri.
Hello, Magadi.
Tiripo, Magadi.
Hello. Tiripo, Magadi.
Zita Hanzi Moito Anizhia.
Zita Moito Anizhia. Manda.
Oh, Edmond Chimanda. Wati bataure kupi mwana mai?
Ndiri South Africa.
South Africa. Akamira sei malevu zigoko?
Kutipiza kuya kuya South Africa kuzimbabwe.
Ko kuZimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugami?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekungotengesa.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikirwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndezvacho zvakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Takangomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzisa zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe vakamukoma Edmore vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko, nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kurumbidzana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemateki vanhu pedzewa kuti izvii izvo zvakasunga zvine chisungo pane kurumbidza kuchingoti tiri kuuya tiri kuuya vanouya riri.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmore.
Tinotendawo studio session.
Aha, Edmore lo usitshayele eseSouth Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omutsha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kwele South Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Magadi. Halo Mkoma Wise.
Hello.
Magadi mkoma wangu.
Ubara Magadi wewe.
Hai watiribo. Kurise kwamuri.
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Na ngodaro daro mdara. Anzi chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Ndizvozvo.
Mainzwa nyaya iri mugango, pane shanduko yakanaka yamati maona here?
Ndinanyatsokupanzwa kuti panzi chizvi papatira pamukati.
Saka mbvunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura, vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tiubvunza mbvunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kuno kuchizviitwa kunzi apa padai hatiri kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo. Purufu haisati yanyatsokuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vamunangagwa?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigonoti tasununguka mabasa acho echidika mawanda, mari yenyika yakushanda sei, hazvina zvati zvanyatsokujeka.
Hongo mari ichiri kushayikwa kumabhanga, mabasa acho ari kushomeka, asi vamwe vari kuti vamunangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani. Handizvo here izvozvo?
Izvo zvinofamba saizvozvo, ipapo ndingatenderana napo. Asi hazvisizvozvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge chinyatsoda kuti chive chiripo. Vechidiki vakawana mabasa, vabereki vakura, zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira mukoma Wise? Vamunangagwa kana vakaterera pari zvino, ndinoziva kuti vanhu vezanu PF, vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepfenyuro yestudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino paZimbabwe, ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakatira seGMB inyatsokushanda, vanorima vanyatsokurima, GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvaita kana kuti CSC ivhure vechibasa nevakadzidza variko vari madegree, maboiler maker ariko, zvakaita vana steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aiwa, tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota?
Hongu.
Saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichitondoisa X.
Aiwa, tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kuballot box.
Aiwa, tinotenda.
Siyabonga ke Wise Mundoko kuti laye kuti hayi akula nto ebambekayo nhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silomunye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba, ninjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi, lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ingathi sewunamalanga amaningi ahlele esitulweni kodwa akukho ugcukuko aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuni bekhona?
Njengobona ukuthi i-100 days seyindlulile, at least bekumele ingaba sokune-something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Okufana lani le misebenzi, into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo. Wabona amakampani, at least ingaba kuvuliwa amakampani amvalo ukuthi abantu at least bakhona ukusizakala wabo. especially ngale ezentilo wabona manje uyashuleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi beuhulumeni so i-Dembers kumna ku-EDI ngathi alikho kithi at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono
kodwa omunye Charles engathi sesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo ngengambona last week bequma irobho iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago amayogadi lento ezinjalo ama you know ama-products ochago siyambona manje uyagijima uyalelale namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe umbiko wakhe lapha yakhona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi ngeke sithi imizamo emihle yini yona leyo ayenzayo
yena mizamo ikona ngoba njenga yena oza ufisa ukuthi maybe angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njenga abangakamvoteli as long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukhona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yenyoka.
Aha, wabhalisa yini ukuzuvote Charles?
Kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabulela.
Charles sungicasule too much man, indaba ungabhalisanga?
Ngisendlela elinye ukuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami e-1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo.
Ya kumele uyabhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo. Uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle?
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi amahofisi ezek eZimbabwe Electoral Commission atholakala ngapi khona apha egweru baza kulayela uhambe uyebhalisa ngoba nxa ungasabhalisanga kungawina umnankagwa wena ubungamsekeli akumelanga ukhale nxa ungamsekeli ochamisa engawina ungabhalisanga akumelanga ukhale engawina umakhuphe ungabhalisanga ungavotanga njalo akumelanga ukhale angithi kunjalo
kunjalo baba neti umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakho nengathi sisekudeni nyana mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi ishintshe i-leadership mhlawumbe khona ukubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe.
Hayi inyanga ayikho ekudeni Charles ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela yikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga so thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi sokusele nje abambalwa abagoqela wena.
Kunjalo baba sizenza njalo.
Aha, siyabonga Charles ngokungena kuhlelo.
Kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kule hlelo le Life Talk Studio 7 baba.
Uyangari mtereri. Charles Manyepanzi ndiri ku South Africa. Asindi nobvanga kugweru. Ari kuti hapana shanduko yati awona. Yegutsa ruzhinji saka nazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles kunyoresa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa saka nati aiwa manyai mukoma Charles munonyoresa kugweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa asi apana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yache kamakumbo saka vasati vanyoresa manyai munonyoresa. That's what we are discussing tonight. So far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererizwe kare ndofunga ni mkoma Elijah. Sinus, mkoma Sinus. Madi mkoma wangu?
Kasimba, magadi wakuru wangu.
Wakuru ndimi.
Kutenda ine chiro wachenja kanaka kudai.
Nesu tinomu tendai mkoma Sinus ne kuterera ne finyuro ndenyu.
Ya chatiri dango taura deshe kuone sana choko adichi jiripo ndeze kuti kubapa pinda wa mnanga kwa isu echidika kuti kiti chine tachata wana hapana chatiri kuona kwa wari neche kuti kikungona wa ine baederi ya wari kungonyora mpumarani kwa baederi kudao ndere nyika ino rumwe marari panika hapana kana chumwechete kisu zimuno mtaundi chikutotaza kana kumahorde ya tina kuinda kunona wabere nekuno atengera oza vanoda nekuda kuti mari yacho kwanga kusina kubengi kwacho rutu ukavata pakiu unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera wakutosvika pamusoro webengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti une unonzi hakuna mari.
Aha, asi kana pasina shanduko yavapo mkoma Sinus, sei pane vamwe vechidiki vari kuti pamberina ED, pamberina vamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo dzinotera.
Zvazvinoita baba ndezvekuti vembwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuirwa. Vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma vane vachiona sezvakanaka ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vaingoma vedha nemahundi zviri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiritori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa hamuzi kushanda muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara taakutosecha muhomwe bhozi basa acho hakuna katinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa kuendesa mutauni kana ukapotawo to vamwe vaakutoita vachinopa zvibagi ema nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus, pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Sazvinototi anhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti skavha here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzaka paairpoti tikaona vatozvisungira bhozi pamwe istiresi hatitanzwisisi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanu pf acho bhozi yezvino bhaibheri rakaa vakanyora bhaibheri remaagreement nenyika dzese chasara vachadzamara kunyorana napopo hatizivi kuti vachada kunyorana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwayo hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sinos. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, atikutonovota dambudziko rangu kurandere vari kumarana ava vari kutichamisa nana kupava. Ndokanganisa tichazviza vada kuti toinde pi. Taikunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusvika vamunanga gwavanga vachitoondawo navo ndo vavapfekedza zvikavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguwa.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vachava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti nana kupe nana chamisa vacho dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kuita kuti zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupina muchirongwa mukoma Sinos.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele uSinosa Chiremba usanda stinta ese Harare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngenqaba ngxoza eku MDCT uthi ukucabana kukamakhuphe lo Chamisa osokwenze babambhaxambili MDCT Chamisa MDCT makhuphe. Uyakhala ngani uSinos Chiremba uthi ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuyelelane lihambe phambili lilibumba. Si ye phambili ngohlelo sithathe umlaleli uElijah Jansa. Kunjani Elijah? Tiribom komangu makadi. Kuri bostering matibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels ari low.
Very low.
Yeah, because the bags are bags in the room, make it a mass conduct and the other was under a steering. So, yeah, what is it?
My conduct and do no battle, my marigam go.
Yeah, but in the other, the steer, only marigam under a steering, the other, what is it?
Aha, Saka Panas and Yakanaka Matmahon.
Ah, Panas of a book there, I was under go, but I was out.
Ishanduko ichaiche ya manga magatari sira ndeipi. Aha, asi vamunanga kwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko ameno kupi kwa wakanga vaenda. Vari kumanya manya chipata pata nyika dzese izi. Vari kutsvagawo vema business kuti vauye kuZimbabwe wazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika.
Ya, ndizvo zvaizvo, but the problem iri kuti zvakadaro zvekuti bhazi rikafa hatisizve kudzaisa. Handiga tinotaka bhazi rinowandisa paroad.
Saka chinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa yenyu asi.
Hapana chekubira, tiri ready.
Mato mira msoe saruzi. Aha, ayo atino tenda nekupina mchirongo wa mkoma Elijah. Aha, mu Elijah usanda skuma ese Harare ilaye njenga balalila banengi. Bati akula lutho olubambekayo oluhle asebelubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe Studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo silo mlaleli tina vakambuke. Makadi yenyu vakambuke.
Ngiyaphila, ngiyakhuluma Ntunga.
Okay, sorry Shiwa. Usithintunga phi?
Angikhulumi, ngisekholi wami.
Oh, semzansi. Awu nge nhlupho zabo madikizela Mandela shiwa.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilo.
Nakho nakunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umuntu nomunye usilindile.
Uyizwile indaba. Ah kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile ntunga lokho kufana nomuntu othi khona abiza abantu angusilima. Eh nampuphu yokubathekela. Yasizwile indebele ngisiphila. Ya angusilima eh nampuphu yokubathekela. Yinto enzakala eka.
Eh madoda.
Eh kunzima mpela angali ukuthi uzama kukhona kodwa ubuyela mbhalo khona into okwenziwa ngubhanda nophiri yakho sokuya kule nochintsha
manje kwenziweni gambuki
into yokuqala angithi umuntu usilima yakho sazolulungiselele notshwala kukhona nokudla kukhona
ikakhulu utshwala lapha abadala phela babe funa ukusebenza besithi ka
angikuzwa kahle ntuba
ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babe befuna ukugamula betikhambi njani.
Manje ke abazagamula bathi khangani ngoba kukho
neba kithi
uze kuqoqe kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungakuloku ucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwasho imajayiva nawathi leli lizwe kalilamali ye kalilamali wayeqinisile akulamali eZimbabwe yikho nje egcwala indawo yonke siyalelale ezama ukucela ephethe ingcebetho
cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akunamali ushota ngani njengayenzoda ekhulele emajikeko laphana ushota ngani.
Ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusaba usumgabe laphana uzakhumbula hey babehlala bebhala mano Herald Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama mega deals le China kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje.
That's why ngisithi khona kwenziwa ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona.
Yeba kithi.
Uyangizwa ntunga?
Hayi ngiyakuzwa gambuke.
So kodwa thina amandla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuxhaphisa lolu lwandle lo.
Kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa?
Ngisaya bengakalitholi ithuba ntunga.
Hayi mdlobo wami. Ubungahambangati ekhaya ngoDisemba?
Hayi zange ngihambe.
Hayi hamba phela kathezi uyebhalisa.
Anizahamba mntakababa.
Yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavotiyo.
Hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus.
Hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela.
Okay ngiyabonga nami ntunga.
Aha siyabonga gambuke okay akube njalo la kuwe. Tiende remberi nechirongwa chedu. Tina mkoma Pearson parunare. Magadi mkoma wangu. Mkoma Pearson. Alo mtereri mkoma Pearson. Muripo parunare.
Tiripo magadi zenu.
Aiwa tiripo kana mchifarao.
Aiwa tiripo guys.
Matibata murikupi. Muri papi? Aha, tipe ofungwa zenyu mainzwa nyairi mugango nasi.
Ya, na uta indwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo mkoma Pearson. And in Eurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Nare zedu ameno kuti dziri kufamba 1-1 nasi. Zimwe dziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangoti bata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, the connection chirongwa chevechidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro yestudio 7. Nasi nyaya iri mugango, tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru, wekuti pane shanduko yakanaka yamati maona here mupenyu hwenyu, kubvira mutungamiri mutswa wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora masimba, zvichitera kubvutirwa simba nevamugavi nemauto muna November gore rapfuura. Iyo umbuzo esingawo lamhlanje kwabasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo kunguhlelo lobasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka lamhlanje othi gambe ekusukela ubaba uMnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovember kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho? Mhlawumbe phansi kukahulumende kamgabe ubungasebenzi, ubuhawula, uyiswela eyokugada umtshova. Mhlawumbe kathezi phansi kukahulumende kaMnangagwa sokungcono, mhlawumbe sulawo umsebenzi. Njengoba ethemisile phela ukuthi uzasebenza gadalala, evuselele imisebenzi, evuselele amankampani. Nxa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe, akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Siza kufaka ke emoyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa uMnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru weStudio 7 Donald Mamboma. Mkoma Doni Muribo.
Ndipo muriseko mkoma mtunga.
Aiwa tiripo kurisei kwa muruku.
Ngota tarikata tarikati kuno.
Mainzo nyairi mgango mkoma wangu.
Ya nyaenda inzo mkoma. Kutawa shokwa nishayako hapana kana chaki. Wani chakati chaona hapana zilipo makumbo inyo uka mkoma. Kumbasa wapinda. 4 months za wapinda zi wano zimba hapana chakati chaona. Ngano zao zaru mbeta zimbabwe kope niko business zaa nungu wangano asimu kasaru ngano wazi wakadopa
asimuru
apana chati kuona shirika yebo
asimuru mwashari kweza oga mko madoni andizo
muno wata shindati kandite kuti mkoma kwa wangu 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 kwa Uwende ya imbo tu wone kuse kutu ahele kona ya zine nika kone kwa sabuti Kuna chokuta zingota wana wako ji yope ni fobisi Gawa viseka zini temo zisi kwa nite zini ya tono tuwa wa sumbako wa zisi Wanda waka jana nika Kwa ji yope ni fobisi nesi Mitema wa kwa nite zini uchiliko zini bisha Shikona Paru kumbota wa sabi makamba nane kashi yote Kwa zini makamba na iku shiko Chaka kwa nite zini zini Kwa ukama wa uchaina kuna shiko buda Kwa kwa uchaina kwa mbuzi kwa zisi zuko kuda kuti vataka wokuda kana kubatika kurigama ere chenzi kana kuti yavase nomboona ngoma hapana hapana chipo
asim
kana kuti business ma business
asim temo wacho indigenization wo vakatovandudza saka waku apply chete kunyadzana dzema minerals akaita se diamond na platinum asi hanzi navamunangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopane nyaya mukoma chinoita vamirire sarudzo kuti hurumende inozikamwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunga vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndechokwadi vanogona kufuma voti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma voti totora kana kuti votanga semweyo jambanja kana undeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu aikuzviya nei confidence nehurumende yedu unless pati twarihome nekuti yaonekwa yotonziwa vanhu vaya vachinja. Zvinhu zvokuta vanhu mudomo mukoma mukoma wazari bhizinesi ini vanhu vangwa tinombovaona vari kwatinoshandawo vane vachibvunza kuti saka nyika yenyu yaitovaudza kuti hei mamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti deni vaiti makamba enyu vanotovaurungu vachiti ha hurumende yenyu yayo haichiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza mukuma zvavakaita pakutangato zvakachiia munhu ane maaao vanoita zvavakaiana mukuma maweresechi saka munhu ane mari mukomaka now aware kuti yacho hurumende iiwa kana vachiti dhilera yavanhu dhilera yavakangwara ediaonirisi.
Aha, saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vaona vanhu vachinzi vanotrust nekuti munhu wakashandawo kwerefu muhurumende yaikoni waivo vachizviona zvinhu zvichiitika zvichizvo. Saka hapana munhu angaenza kuvabofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo. Toda tinodiwa muZimbabwe kana mabhazi rekwa munhenzwa rapuwa dhiraivha wekwamhunga ka hazvingopi zvachinja injini yekwamunhenzwa kana kuti kutrasta kwanoitwa bhazi rekwa munhenzwa urongoramba achingo ari kwamunhenzwa unongova achingoti hakura munhenzwa kuti dhiraivha wanga achidhiraivha akaiaitasa bhazi kuti masiku yebhazi akadii injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titasi dhiraivha kuti dhiraivha kanyikavapo but bhazi yakadhakwa hazvina musoro. Zimbabwe inew blood mukoma chinodiwa vanhu vane fiucha yenyika kuona kuti nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblem ugoma kuti gare mumatango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko irovo panotoda imwe idea inyowani inouya nepfungwa nevanhu vanewani kwete same problem mindset yakasireta problem eiko igozinde chatorwa problem handioni kudero mukoma.
Aiwa tinotenda nekupina muchirongwa mukoma don
open for business nzendo dzavo izvi zvine chekuita nokuda kuti vasigwa pakupinda mumasimba kuti vaone kunzira kwete zvekuti goti bisi hakuna business inobva kuchina ngoma vakachera madiamond vakatopedza vakachicha vakabudisa kana rodhi one yavakagadzira mumanikaland kwavachera kwamarange pane rodhi here one inonzi yakagadzirwa vachairiza akanga achiita kuengini kana kuti vendiri vaichera kubenzi kwaamanakromu hatina kana futi patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina. Saka imwe bhizinesi rimwe ramoda kuita kana kuti investment yamoda kuita namachina ipi imichingovarii pamuruta vachiita kuinga kubavo hakuna mboma china haina chainoribatsira ukama hwekuti hondo kana hwekuti vanozotumirira kana kunengwa masamiti kuchirika kugini kwakuvoria hatizvi izvozvo mukoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luyazamazama kancane amakagasi ekabambi kakuhle. Tenderembe rine chirongwa timbotora mwe muterere zvekare mukoma kudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma
aiwa tiri bos tereki kuri sei kwamuri
kwatiri kuri bo asi tinongochema namunangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti bapa vakapinda havana kana n change yavakaunza kuti vanhu vabve vata vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindive mberi saka even nyangwe akaenda kuma election nyangwe akawina kana kuluza anofanira kusiya because ya hapana kana MP njakauisa munomini chakauisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya
vanotongofanira kutongosiya just kusiira kana vechidika nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare
aiwa ipapo manje vanenge vakuchiwo kufanira kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudii kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika
mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigununurira president ka nyika ifambiza kana
tinotenda mukoma kudzitya makanyoresa kuvhota
takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese
takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo
aiwa tinotenda Sterex saka mudzoke ka next time musawande
alright
okay kudzitya lai njengavalaleli vestudio 7 avanengi uti hayi akukho okuhle abangaba bethole imisebenzi phansi kukarhulumente kababa uMnangagwa sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo asikamtholi kodwa siyamdinga nxa lilalele balaleli be-studio 7 abasekela ibandla lezanu PF ngiyazi libanenge lilaleleyo lisithinte please litsho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni silomunye njalo umlaleli ecingweni kunjani mlaleli wakadimi tereri alo mlaleli mtereri we have lost that caller unfortunately but it's almost 10 minutes before the top of the hour and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better? Since the president came into office, the overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double, capital N, rather, capital O. Tinemumwe mtereri zvekare parunhare mukoma nyandoro. Makadi mukomangu.
Ndipo makadiwo.
Aiwa tiri bo madibata muri kupi
ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani bachitiri farm
kumuzarabani kwakamira sei ikoko
kuno kuri right zvako izvinhu zvazvo akungotiomera omera ii mapurize ezvinhu ziri kungokwira mashops purazi mapurize acho anenge ari matatu matatu swipe inenge ine purize yayo ari kutenga neeco cash inenge ine mapurize ayo kuwana mari tikutombvisa ma30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko
inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite aflat pricing scheme kwete kuti ukauya nebhondi kunzi bhadhara $5 ukauya neUS dollar kunzi badhara $4 ukayochiswa ipa kunzi badhara umwe mtengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvisati zvanyatsogadzirisika izvi zvinzvazvi kutongokwiro jeiri zvokuti izvozvi 2 kg rice togona kuitenga $2.40
yakakwira kubva papi
akubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
Ko ufumuri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu aupfu tinongonogoro mudura medu zvedu
okay
asiriita $6 mumashop
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa isomboti sevanhu vari mumapurazi wezvedu tongokikirika kikika kurima fodya kuti tigone kurarama mabasa chaiwo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvozvi kutopedzisewo ndikutopa bhani izvozvi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira then ndozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaari ari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
ya kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeche takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda hatichangoramba tichibatana ku tinokutendai nenhau dzamunotipa inhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyepa apa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
ndizvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiribo
unyandoro usitinte sm zarabani lae ukhala ngokuthi hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo dola kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthe mzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupho kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani mlaleli? Umlaleli kunjani?
Siyaphila njani?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Lapho ngikhona ku right pa.
Ukuphi kwendawo?
Izulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ya ngise Joburg.
Joburg, yani mvula manje?
Ya, ya imvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphele.
Yayi kakhulu mfethu.
Sungenile kuhlelo Ndlovini.
Okay baba. Ya mina eish angiboni lutho lichinjala phekhala. Bona ngani lokho kusiba nzima ngamandla. Sazi kumbe isikhathi kumbe sisihlani kodwa hayi akutembisi lapho kungaba lochintsho lapha.
Kodwa akukho yini Ndlovino kuncano sokwenziwe ngumnangako ngakubuka.
Mina angaboni lutho lo not even one akulanto engathi kumbele singcono hayi. Akukatshintshi lutho lapha ngazi ukuthi kwenziwa kwini
yeba kithi
utshilo
nje wathi lapha asehambe khona osomabhizimusi abaningi ngoba ilizwe kalila mali so akwenzayo uphumichumo uyale lalo uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo, bazetshala izimali zabo eZimbabwe, yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi. Kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo, sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya, nathi ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zize kungatshintsha maybe after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle. Kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China, eish, iChina mina angilubona uncedo lwayo. iChina ukuthi sithi ngasiniki amabhizinesi ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge ngibona khona nje indawo eziranwa ngamaChina ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovini?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asingethithi ngama-investors, abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Yeah, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami ona 17 ule 18 years manje so ngamfika abhalise la.
Aha, labangane bakho babhalise.
Ya bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga. Ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awuzabe ukhona ungabuye.
Mina umsebenzi wami ngokutshayela amatraki ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi, wena yenza kanje mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi abungekho wena ohle ukhulume lobasi wakho umtshele ukuthi hayi manje kule ndaba eqakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi la ngiyabonga ungifake emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time. And we have our last caller on the line. Okay. Kuthusa bambikile kancane kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokucina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanaye manje mtereri wakadi aiwa tripo yedu zita munoitwani mukomango
mukomanga mambamba.
Aha, mati bata mure kupi?
Pandiku kana ndiri kuzi kumberengwa.
Kumberengwa, embelengwa. Okay, nguva dzafamba. Pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED?
Shanduko haina kuti ndichiita sezvaenda ichifanirwa kunzi nemuzimu akaisikonzero zvinotizvo. Iyi new dispensation yakapinda through ugadziriso hwakaiko. In that respect, a person that element of mistrust. So, some of the people who are in the election are how in an old thing, because I'm not that serious, so I so, as of now, who got this at one that was under the chickenlands of Masuru? Who can you put Iko, even Gavari under Mugabe's Gagosi, but I was Munangari Banyanga, Wanganyanga Baki.
Saka muri kuti avo vari kuti vamugave na ED same WhatsApp group vari kukanganisa.
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigatsa muna makandirasa na Britain awa they warmed up to ED and state government at last. Most of it vari kuona pane shanduko dziripo dzimbiso dziripo dzakanaka.
Aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina muchirongwa nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10, the listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lila.